Gwaro raburitswa nhasi nesangano reUnited Nations Human Rights Office of the High Commission rakurudzira hurumende kuti ikande mapfumo pasi pamhosva iri kupomera muzvare Mamombe nevamwe vavo vanoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova avo vanoti vakapambwa vakatotshwa vari mumaoko ehurumende mwedzi wapera. Mugwaro ravo ana mazvikokota vapfumbamwe vanoona nezvekodzero musangano reUnited Nations iri vati hurumende yeZimbabwe inofanira kusiyana netsika yekutsakatikisa pamwe nekutocha vanhu. Vachiti kushungurudzwa kwakaitwa nhengo dzeMDC Alliance idzi kunotyora kodzero dzavo dzekuungana murunyararo pamwe nekutaura zvadzinoda dzakasununguka. Ana mazvikokota veUnited Nations ava vakurudzirawo hurumende kuti iferefete zvakakwana vanhu vanonzi vakapamba pamwe nekutocha nhengo dzeMDC Alliance idzi kuitira kuti vagomiswa pamberi pematare vakatarisana nemhosva dzavo. Mashoko eUnited Nations aya atambirwa nemufaro nemutauriri weMDC Alliance Advocate Fadzai Mahere.
Mapurisa nevemtemo kuti ngavaongorore vaone kuti vakaita mabasa akaipa aya abduction netorture kune vasikana vedu veMDC Alliance kuti mtemo utedzerwe. Tinotsigira mashoko aya tichivatenda neongororo yavakaita. Mtemo ngautedzerwe, bumbiro remtemo Constitution ngaitedzerwe kuitira kuti justice kana mutongo wenyika utedzerwe sezvataurwa neveUN ivavo.
Rimwe gweta remuHarare rinorwira kodzero dzevanhu vakudzai kadzere vaudza Studio 7 kuti chinoshamisa ndechekuti hurumende haina zvainoita nguva dzose dzinonzi vanhu vapambwa nekutotshwa kunyange hazvo zvichinge zviri pachena kuti vanhu ava vanenge vachikorerwa kodzero dzavo nani.
Nyaya yekupambwa kwevanhu inyaya yakuenderera mberi chaizvo ende inosvibisa zita reZimbabwe mumasumi international community. Saka tinogamuchira mashoko abva kuUnited Nations aya nemufaro. Chatinonyanya kuonawo futi ndechekuti muZimbabwe chaakunetsa ndechekuti vari kupara mhosva idzi vari kuramba vachingodzipara, zvinopa kuti izvo isu titi vari kuwana rutsigiro kubva kuhurumende kubudikidza nekusasungwa kwavari kuita.
Gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende yavo iri mubishi kuferefeta nyaya yekupambwa pamwe nekutotshwa kunonzi kwakaitwa nhengo dzeMDC Alliance idzi. Vatiwo nyaya yekuti vatatu ava vane mhosva yavakapara here kana kuti kwete panyaya yavari kupomerwa yekunzi vakatyora mitemo yechirwere checovid yakadzikwa nemutungamiriri wenyika yecovid-19 regulations inyaya yavari kusiyira vatongi vematare. Zvichakadai, United Nations yakurudzirawo hurumende yeZimbabwe kuti ibvumidze nhumwa dzayo kuti dzipinde munyika dzizoongorora mamiriro akaita zvinhu munyika panyaya dzekodzero dzevanhu ichiti haisi kufara neuwandu hwevanhu vanonzi vakapambwa vakatotshwa muZimbabwe. Zvinonzi pane vanhu 40 nevapfumbamwe 49 vakapambwa vakatotshwa muZimbabwe gore rapera chete. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vashanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadewa Mavhinga vati zvakakosha kuti hurumende yava munangagwa ibvumidze nhumwa dzeUN idzi kupinda munyika kana hurumende yeZimbabwe isina chairi kuvanza panyaya iyi.
Saka kana hurumende yeZimbabwe isina chainovanza, ngaikoke vamiririri veUnited Nations kuti vapinde muZimbabwe vaite tsvagurudzo yavo vega vagotaura kuti chii chavawana, chii chiri kuitika uyezve chii chinofanira kuti chiitwe kuti kodzero dziremekedzwe. Tinoziva kuti nechekare mukati meHarare munotori nemizinda yeUnited Nations nemahofisi kureva kuti zviri nyore kuti Zimbabwe idyidzane zvakanaka itambire chikumbiro cheUnited Nations kuti igoonekwawo senyika yakamira pachokwadi inorevesa uyezve inoshuvira kusimudzira kodzero dzevanhu dziri mubumbiro renyika reZimbabwe.
Taedza kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kutinzwe pavamire pakurudziro yeUN yekuti mhosva iri kupomerwa nhengo dzeMDC Alliance idzi isendekwe parutivi, asi vati vanga vari mumusangano uye pataenda pamhepo vanga vasisadaire nhare mbozha yavo. Kurudziro yeUnited Nations yekuti nyaya iyi iraswe yakaitwawo nemasangano anorwira kodzero dzevanhu anosanganisira Amnesty International, Now Human Rights Watch, masangano ekodzero dzevanhu muZimbabwe nemamwe ekunze akawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.